Maneraka na kamuri Zimbabwe ino Studio 7
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uno musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vavana chikafu chakakwana. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. Studio 7 inotarisa mamiro yakaita zvino munyaya dzechikafu kuEpworth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. VaMoi vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakatonga Kenya kubva muna 1978 kusvika muna 2002. VaMoi vanozivikanwa zvikuru nekubatsira kwavakaita dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga kuzere. Asi kutonga kwavo uko kunonzi nevamwe kwaive nerusarura mukati kunonzi kwakaita kuti zvizvarwa zveKenya zvitambure zvimwe zvichibuda munyika iyi. Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika pasi rose, Dr. Takawafira Zhou, vaudza reichoto weStudio 7 kuti kushaya kwavaArab Moi kunorwadza vanhu vakawanda, asi vashaya vasina kugadzirisa zvavakatadza munguva yeutongi hwavo.
Kushaya kwaMoi kunorwadza nekuti vaMoi ndeumwe vanonzi mafirst generation emaliberation struggle muAfrica, ndo ainzi mabig men. Saka vaMoi vakabatsirawo zvikuru kwazvo mukusununguka kwenyika yavo. Asi zvatinoshuvira kuwana vemafirst generation kuti vanofanira kudyara mhodzi dzakanaka musecond generation, kuti tirambe tisingatarisi politics dzamabig men, tichizotarisa politics dzedemokrasi. Taifunga kuti vaMoi vasati vafa vachasiyawo vagadzirisa munyika mavo kuti vanhu vanzanane, vasingatarisi marudzi kuti uyu mupikiri uyu muluo, asi izvozvo hazvina kukwanisika kuti vasiye vagadzirisa.
Kune vamwe vanoti vaMoi vakatadza zvikuru kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvekuKenya apo vaive mutungamiri wenyika, tichitarisa zvaitika kuvanyori vakaita sanangugi waThiongo nanangugi waMiri vakazopedzisira vatiza munyika yeKenya. Munoti kudii?
Izvo hazvirambiki. Ndozvandataura kuti vabva mukuliberata Kenya, dambudziko ravo rakazoita iroro reinonzi Bigman syndrome. Bigman syndrome inotaura kuti ndingo yeni, handikiritisaizvi, ndinoziva zvese, hazvinei nedemokrasi. Ndopavakanyanya kutadza ipapo, vakangoita kuti ivo chete ndo vaifanira kungotarisa, munhu wese unofanira kungotenderana, hakuna dhemokrasi inokwanisa kuita kana vanhu vese vachingotenderana nomutungamiri wenyika. Ndopavava vakashata ipavo kungoda kuti inonzi pachirungu yes to be surrounded by yes people. Vakaurayawo vanhu vakawanda zvikuru kwazvo, uyezve vaingoda vanhu verirudzi rwechikikuyu, vasingadiwo vamwe vakaita maluo nevamwe vakangotawo mafai nevakadarwa.
Tichitarisa pavatungamiri vemuAfrica, maitiro neutongi hwavaMoi zvingaenzaniswe nevatungamiri vapi vemuAfrica?
Izvo zvinombozika. Vakaenzana navamugadha vaingo muno munyika padhuza, vakaenzana vamwe vakangowandawo even vana Museveni, havana kuzosvikawo havo kana Idi Amin, asi vanongoteverawo kumashure kwana Idi Amin. Ndoite krop yana yavamwe kuite kunana Zaire vana Mobutu Sese Seko, vaingozokurwa havo nana Mobutu Sese Seko, asi ndiyo krop yemaliberation fighters yavo, asina kuzonyanyisa kudzidza kutungamirira nyika. vakango kwanisa kuti vave mauto okurwisa makolonialist asi vakazotadza kutumbanira nyika mune
nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naRay Choto weStudio 7. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya dzavari kupomerwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti havaone vaTrump vachivhoterwa kuti vabviswe pachigaro sezvo nhengo dzebato ravo reRepublican Party dzakawanda kukunda uwandu hwebato reDemocratic Party riri kupikisa, izvo zvinoita kuti vaTrump vaonekwe vasina mhosva pachavhotwa mangwana. Mavhelas Muhlanganya weStudio 7 abata vaSunday kuti tinzwe maonero avo.
Mafambiro azviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudise pamusvikaro nekuti maRepublicans vo vari kucontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze maweakness kuti kuve mamwe maweakness anouya kuzo paumwe umbowo hwakawanda. Zvinoratidza kuti maRepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka nezvatongotarisirwa ndo zvichabuda musarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sezveimpeachment idzi, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo runyika rauda kutorwa, nekuti kubiswa kwapurezident veRepublican Party kubva pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imomo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
Chidzidzo chirikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocesi ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba yekuti apaparwa mhosva ende mhosva idzi dziongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhano chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kubvira na president wenyika chaii. Saka tizvidzidzo chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba yekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti vanofanira kukwanisa kuita impeach president kana kuti vakwanisa kuvhota kuti president akanganisa. Kochiitwawo dare rekuti kuziva kuti dare ndorinotaura kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tiine zvakadaro kuitira kuti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Carolina naMavhelas Muhlanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yekutanga yebato reDemocratic Party muno muAmerica yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuIowa manheru ane zuro yaita mutauro mukuru nhasi zvichitevera kukundikana kwebato iri kuzivisa zvakabuda musarudzo iyi. Nigeria iri kutarisirwa kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemasere emadhora inova mari yatorwa kumabhanga evaimbo vemutungamiri wenyika iyi mushakabvu Sani Abacha. Izvi zviri kuitika mushure mechibvumirano chakaitwa neAmerica, Nigeria nechitsuwa chemuBritain cheJersey. Nezuro bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita mabiko pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Mari iyi ichashandiswa mukugadzira migwagwa yemuNigeria. Dambudziko rekushaikwa kweupfu rinonzi riri kutowedzera munyika, vanhu vachiswera kana kurara vari mumitsetse pazvitoro zvinotengesa upfu. Vashoma vanenge vasingadi kurara mumitsetse ndo vanonzi vanongonanga kumisika mitema, uko upfu uhu huri kunzi huri kuwanikwa nemitengo yakapetwa kaviri pane mutengo unofanirwa kunge uchitengeswa nawo muzvitoro. Mumwe mugari wekuchecheche kuchisumbanje uye vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vakawanda munzvimbo yavo vave kutorara vakagarira upfu pane chimwe chitoro chikuru chiri mudunhu iri, asi dambudziko nderekuti vanotengesa pamisika mitema ndo vanopedzisira vawana upfu hwakawanda hwavanozotengesa nemitengo isingakwaniswe nevakawanda.
Zvitoro zvikuru zvinosowanika upfu sekuno kuti muchisumbanje kwatekete inonzi Emeritus ndepahunoya huchitengeka zviri nyore, asi vanhu vamwe vanotorarira pamalaini vachinyorana mazita ekuti vazokwanisa kuona upfu. Zvinooneka nezvekuti kana wazouya vezvitoro vane mazita ndo vanozohuwana, vapedza votengesa panditara upfu huri kuranda huchingodhura zvekuti veruzhinji havasi kukwanisa kutohutenga upfu ihwohwo nekuti hunenge huchidhura.
Vamadhuku vanoti kana upfu huchiuya muchitoro ichi, tsapo yeuremu hwemakirogiramu 10 inofanirwa kunge ichiita madhora emunyika 50, sezvo hurumende ichibatsirawo pamutengo apa. Asi vanoti kana wawe panze hunenge hwapetwa mutengo kaviri.
Pahunenge huchiya maemitazi ma10 kgs anenge achikwana kuita $50 aratidzi yekutenga kana kuswaipa kana kutenga nekeshi, asi kana hwazoenda kunze hunenge hwakuita $80 kana $90. Pamwe pacho hunototi hweedzidza zvine hunenge huchitonesa, hunenge huchitoda ari maranzi kana ari mahue, saka tango pacho hunenge huchidarikidza kunyange kuti hunenge huchibvira pa80 kana hwakuita sehopera vamwe huti 90 vamwe dzimwe dzenguva 100. Saka imari inenge yakawanda zvakanyanyisa nekuti haioneki mari iyoyo.
Zimbabwe svondo rapera chete, inonzi yakatenga chibage chinosvika zviuru 10.6 zvematani kubva kusouth africa, asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti dambudziko iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo kusanaya kwemvura kwakabatawo dunhu rekuchamhembe kweafrica, kusanganisirawo nyika dzinombotengesera Zimbabwe chibage dzakaita seSouth Africa neMalawi.
Chikwadi dambudziko rekushayikwa kweupfu kana kwechibage ratiwedzerei, nyika dzakawanda dziri kuafektwawo nemaclimate induced disaster seZimbabwe. Makatarisa Southern Africa kwata achimboimbora chibage nana South Africa and one time tatirikumbopiwa even kunana Malawi, but nyika dzakaafektwawo but hazina kunyanya kuafektwa sesu. Saka wangu at least wangu wachine chibage chinge wachitengeswa kunana Zimbabwe. Saka I think dambudziko richatombotiwedzerei probably kusvika next harvest.
Hurumende mwedzi wapera yakaumba komiti inoona nezvekutengeswa zviri pachena kweupfu muzvitoro, asi vakawanda vanoti havaoni kushanda kwekomiti iyi sezvo upfu huri kuramba huchingonetsa kuwana uye musika mutema uchitosimukira. Asi nhengo yeZANU PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti komiti iyi iri kushanda asi kuti vanhu vari kutarisira zvakawanda munguva pfupi.
Ayo matakisori anoshanda kungoti ndingangotiwo vanhu vanenge vakutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira muNew Republic. New Republic ine track record yekuti tinofanira kuchiaz task force it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinonge zvauda kutarisa vacho kuti shortfall, loophole iri kuitika papi.
Dr Chitambara vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe, hurumende inofanirwa kutora matano kwete yekungoona kuti upfu hwafambiswa sei muzvitoro, asi kuti inofanirwa kuchengetedza chibage chakawanda mumatura ayo chinomirira nguva yematambudziko yakaita seino.
Nekuti even nyika yakanzi yaita drought hachifaniri kuita kuti pave nekushomeka kwechikafu kana mastrategic reserves enyu angaine chikafu. Saka tin tinofanira kupagadzirisa ipapo going forward.
Kusvika pawanikwa nzira dzekuti Zimbabwe inge ichirima chibage chinoikwanira uye ichikwanisa kuchengetedza mumatura ayo, Zimbabwe icharamba ichitenga chibage kubva kunyika dzayakavakidzana nadzo dzakaita seSouth Africa uyewo kubva kunyika dziri kure dzakaita seMexico neUkraine, uko kuri kubva chibage chiri kudyiwa munyika pari zvino.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muEpworth pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe nzvimbo dzakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muEpworth, vanasoro jena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya. Ongororo yakaitwa neWorld Food Program, WFP, nemasangano anoshanda akazvimirira, yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi. Asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vawane chikafu asi zvichikona nganga murapwa achida.
Wese hatisatambotambira sinzi upenyu hwedu wese hatisati tatambira, saka takatozvinzwa unozuro, saka tauya tabva kuoverspill kuchina mano. Tatonzwa nenza izvozvi ndoto nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ripinde kuti pamwe tingatambiriwo chikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire, avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva, because ipapa patangopi unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzi enda naro kumba unogara handiti tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti alright, inini pandanyorwawo ndepapi, sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi naro, saka sita rangu riri papi apa hapana.
Munyori musangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Program iri kubatsira kuti yaikaunda kuti pehead inopa 8 US. Saka na ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paomba, kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8, $64 vopuwa US ichiitwa paeco cash.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harawa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvinganasi kukwana, but zvakaitwa neWorld Program mapindiro akaita munyaya muEpworth tingati vakatibatsira stereki. Asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetiri kuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa kuti ndozviripo ndozviripo. Saka vaya vari rimwe bato vemwamava hapana chavanowa, ndopaipa kuti vanozouya takungodzembereka, nai tochiwana kupiwa, nai toi last time takatonetsana naDA, ndii ndakatopinda mune umwe mudaya watakatopinda tikati nai DA izvi zvava kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi imomo pamupa pamapepa ekudhara, pamazita ekudhara. Saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mukompyuta, saka zvinhu zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu makumi mashanu pavanhu vaviri, kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri, kana kuti district coordinator weEpworth Ruwa, amai Bernadette Mbaiwa Vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu. Kanzura wewadi 3 kuEpworth vaGift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisinyatsofamba zvakanaka nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore. Asinei nevamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vasvika maizi kuti vanofanira kunge vachitambira. Kunyanya izvozvi nokunetsa kuita chikafu, even munhu wese ari kufanira kunge achiwana chikafu, but hasi kuitika izvozvo.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa, ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa. Asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera, avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we've started to identify people in every community. We have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo. Uye gore rino tine hurongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara madhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave nehurongwa hwekupa mhuri zviuruzana madhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Ndakamira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangoja.
Dare remakurukota nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu, vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemari vaMutulinciwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanowane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vanwiwe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika, kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously, naya imvura chet ndiyo iri kuti netsa handiri kuona. Saka tota kusupporta avo vanotsva kuinvest in irrigation. Want to climate proof the agriculture so that there's no water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino, asi yakatambisa mari paCommand Agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavaMunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavaMunangagwa ine shamwari dzavo dzadza kutotaurwa nemayuthezani kuti imbavha. Saka vaMunangagwa vagonotudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritize food security, ivare vane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka sure kuti nyika yawana kudya kwakakwana.
Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba. Asi vatambori nyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZANUPF ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwene kuona kuti achipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguka. Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vatiwo vamunanga.
Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA rinoti harisi kumhanyira kutora mari iri kubva kuFIFA yekusimudzira mutambo wenhabvu munyika nenyaya yekutya kuti inomedzwa nezvikwerete zvine sangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica, nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. VaKamambo vanoti vabvumirana sebhodhi reZifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo, kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zveyakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyo bata. So hapana zvataingotaita.
VeZifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere, kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Balazarus Murushomana, avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yeveZifa mubhanga ravo. Pamusoro pezvimwe zvikwereti, ZIFA ine zvakare mari yeveLady Kahaya, avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabodzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neveFIFA ava nemhaka yechikwere chaimbove murairidzi weMauritius Valinos, uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi VaKamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murairidzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo weMuzimbabwe. But my figures acho it's private between him and ZIFA. Atu kwanza kuya defaulta izvo.
Zvikwereti zveZifa izvi zvinodzokera kumashure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navaCathmet Duve. Asi VaKamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti ZIFA yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino veZifa vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika cheMauritius icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoziisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chinovakwanira. Vaimbo vemutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.